Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri gumi guru 29, 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mumiriri weHarare North mudare reparamende vaAlan Norman Markham vanomiswa mberi kwedare redzimhosva. Zimbabwe ndeimwe nyika iri kuyambirwa kuti kwemazuva mashanu anotevera dzimwe nzvimbo munyika dzichange dziine kupisa kwezuva kwakanyanya. Tichanzwavo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mushure memwedzi mipfimbamwe, vanhu varatidzira munandira nenyaya yekukwira kwemafuta ekufambisa dzimotikari. Nezuro mapurisa akaendesa kudare raMajor Street mumiriri weHarare North mudare reparamende vari nhengo yeMDC vaAlan Norman Markham vachivapomera mhosva yekukonzera mhirizhonga. VaMarkham vanonzi vaifurira vanhu kuti varatidzire mumusha wevazhinji weHeathcliff vachiti yava nguva yedu yekudzorera mapurisa nemasoja ari kunyanya kutirova, asi vaMarkham vari kuramba mhosva iyi. Dare iri rakati nyaya iyi izonzwika musi wa12 Mbudzi. Mukozeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta ravaMarkham vaObeshava vanova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Takaenda kumatare edzimhosva nezuro musi wa28 October 2019 navaMarkham avo vari kupomerwa mhosva yekukonzeresa mhirizhonga munzvimbo dzinotambirwa neveruzhinji. Tichinzi izvo, musi wa14 Mbira wegore rino vaMarkham vakaonekwa vachipisa mataya edzimotokari, vachipisa magaraji anotengeserwa dzimotokari. Saka takaenda nezuro kumatare edzimhosva, asi nyaya haina kukwanisa kunge ichitongwa nokuti mutongi anoita nyaya iyi akanga asipo. Nokudaro nyaya iyi yakazonzi ngaidzoke musi wa12 November 2019.
Zvii chaizvo zvakaitika musi uyu?
Ivo vari kuramba nyaya iyi. Takaitawo kuferefeta kweduwo sedu semagweta tisati tatora nyaya iyi, tikaona zvekare kuti nyaya iyi haina maturo. Tine humbowo huzere hwekuti havana kumbobvira vaita nyaya idzi dzavari kupomerwa.
Saka mune chivimbo chekuti vachachenurwa nedare?
Ichokwadi, tine chivimbo chekuti vachachenurwa nedare, nokuti kana mapurisa chaiwo akanga ari kuita nyaya iyi akasvika paakamboti maonero edu ndeyekuti vaMarkham haana mhosva, asi mapurisa akazoti ivo vari kunzwa puresha pane vamwe vanhu vari kukomanikidza vane chekuita nezvematongerwo enyika, vari kuti nyaya ngaiende mberi nekuti tine vafakazi vakavaona vachipara mhosva idzi. Saka somaonero edu isusu, mapurisa kana achinge aferefeta akati hapana nyaya, ndo paifanira kuperera sarungano.
Saka iwo mapurisa ati akupaiwo here mazita ezvapupu zvavari kuti zvichauya kuzoroverera vaMarkham mhosva kudai?
Hatisati tapiwa mazita avo azere, asi semanzuro atakaita nemapurisa, vamwe vacho vari kusukidza nyaya iyi ndeavo vakambokukwidza navo zvekare navaMarkham musarudzo dzekumiririra paramende dzapera idzo. Vanonzi vakaonekwa vachimiramira zvikuru vachiti nyaya ngaiende kumatare edzimhosva.
VaObeshava, nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, vari parunhare muHarare neStudio 7. Bato rinopikisa reMDC rinoti riri kuronga kugara pasi nechimbi chimbi kuti rizeye danho rakatorwa nedare remakurukota svondo rapera rekusunga kuti zvimwe zvikamu zviri mubumbiro remutemo zvivandudzwe uye zvimwe zvibviswe. Bato iri rinoti riri kupokana nezvinhu zvina zvinonzi zvinofanirwa kuvandudzwa. Seneta wedunhu renyanga uye vari mutevedzeri wemunyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muMDC vaDouglas Monzora vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti sebato vacharamba kuti bumbiro remutemo rivandudzwe kuchibviswa zvakatarwa nevana veZimbabwe.
Zvekuda kuchinjwa nehurumende bumbiro redu remutemo zvinhu zvinoita zvina. Chekutanga ndiyo running mate yamataura, chechipiri inyaya yaprosecutor general kuti asarudzwe naPresident Oga, kechitatu ndechekuti maMP abve muprovincial council yakaiswa yedevolution, chechina ndechekuti delimitation kana kuti kutarwa kwemaconstituencies kusave nechekuita necensus kana kuti huwandu hwevanhu. Ndoda kuya panyaya yerunning mate. Running mate zvazvinoreva ndezvokuti kana president achipinda muelection kutanga 2023 anosarudza iye munhu kana kuti vanhu vaviri waanoti uyu wekutanga, uyu ndiye vice president wechipiri. Sarudzo dzisati dzaitwa kuitira kuti vanhu vazive kuti vice president wedu ndiani kana tavhotera nhingi. Zvichibva zvati kana president iyeye akasiya basa pakati petemu yake, vice president iyeye ndiye automatically kuti anoita president. Takazviitira izvi kuti vanhu varege kunetseka kuti kana president achinge aenda kana kuti achinge afa, vanhu votanga kurwisana kuti anoita president ndiani kupedzisa iyeye. Saka takati isusu panovhoterwa running mate. Kana kuti panosarudzwa running mate, vanhu vachinge vachivhota vanoziva kuti tiri kuisa president nhingi, vice president wacho ndinhingi, kana iye president asisipo vice president uyu ndiye anotora chinzvimbo. Saka tiri kuona kuti hurumende yaakuda kuchinja ipapo, yodzosazve zviya zvokuti tinenge tisingazive kuti kana president akafa kana kuti akasiya basa anotora ndiani. Saka uku kudzokera mumashure kwakanyanyisa, vana veZimbabwe vakazviramba izvozvo.
Asi tichitarisa panyaya yerunning mate vaMonzora, hazvisi kubato here kuti ringe richisarudza munhu arinoda kuti anga achiita mutevedzeri wemunhu anenge achikwikwidza kuita president?
Patinenge tichinyora bumbiro remutemo paya, hatitarisa kuti bato iroro rinosarudza sei. Tinosiya kuti bato nebato rinofanira kutipa kuti president wedu ndinhingi. Saka munoona kuti paconstitution paya hatida kutaurira mapato kuti munosarudza sei mapresident enyu. Tinosiyira izvozvo kumapato. Asi kubato rimwe nerimwe riri kucondesta presidential rinofanira kunza vanhu vaviri, president narunning mate wake. Vanhu vobva vagara vachiziva kuti kana president uyu tamuvhotera, zvinoreva kuti tavhotera futi vice president uyu.
Saka imi sebato matanho apa yamuri kutora,
inyaya yatiri kuda kuti tigarire pasi sebato tingati emergency, nokuti zvazvinoreva ndezvokuti zvakatarwa nevana veZimbabwe zvaakuda kungobviswa. Saka isu seMDC tinoti bumbiro remutemo weZimbabwe rakavhoterwa nevana veZimbabwe muna 2013, tose tiripo wemapato makuru aripo iko zvinezvi, tose tichibvumirana, harifane kungochinjwa chinjwa nje senge zvinoda kuitwa nehurumende izvi. Saka tiri kukurudzira wemapato ezvematongerwo enyika, tiri kukurudzira vanhu vari muZANU-PF, tiri kukurudzira vanhu vari muMDC, tiri kukurudzira zvakare vanhu vemachechi pamwe chete nemasangano akazvimiririra, nevanhuwo vasina zvavo mapato, vasina chivana veZimbabwe, kuti ngatirambei kuti bumbiro redu ratakaita zvokuvhotera, ratakanyora tega, raakuda kuchinjwa nevanhu vashoma-shoma vari mukabhineti, nebato rimwe chete zviri mukabhineti. Bumbiro iri inhaka yatinoda kusiyira vana veZimbabwe, kuti munotongana so, muchibvisa naso pazvigaro, pasina ropa, pasina kukuvadzana, pasina kunyombana. Ndosaka takaisa running mate, ndosaka takati muchuchisi mukuru anofanira kuchuzwa neparlamendi inenge yakavhoterwa nevanhu, yozoenda kuna president. President odoma pamazita matatu ipo paya.
VaDouglas Monzora vari parunhare muHarare neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezvamamiriro ekunze dziri kuyambira nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzinosanganisira Zimbabwe, Eswatini, Madagascar, Malawi, Botswana, Zambia neMozambique South Africa neNamibia kuti kwemazuva mashanu anotevera dzimwe nzvimbo munyika idzi kunenge kuine kupisa kwezuva kwakanyanya. Nzvimbo idzi dziri kutarisirwa kupisa zviri pakati pe 300 degrees ne 350 degrees. Tabata mukuru webazi rezvamamiriro ekunze reMet Department vaTeach Zinyemba.
Mucharangarira kuti isu sebazi remamiriro ekunze takange tatotaura kuti kumusi wa22 October kusvika ringati nhasi tichange tichiona iyo yatinoti kupisa kwakanyanyisa uku kunonzi pachirumbi heat wave. Taona zvakare kuti muongororo yedu matemperatures anga akakwira chaizvo nzvimbo dzakati pararirei. Asi tiri ipapo tikade kuti musi wechipiri kusvika musi wechitatu tikutarisira kuti kuchaita kuti matemperature yedu kana kuti kupisa kwekuti dererei kunyanyanyanya nzvimbo dzakafanana nemakunana matebeberere ndesauti nekunana masingoko nekunana Bulawayo Metropolitan Province tirikutarisa kuti matemperature zvedu achati dikei.
Ko vanhu vangaite sei kuzvidzivirira kubva kuzuva iri?
Mai mvura yakawanda. Izvi zvinobatsira kuti muviri unge uchiita mvura iyi. Hatinoziva kuti kana kuchipisa kudai so tinoita dikita chaizvo, asi ukaramba uchimwa mvura zvinobatsira kuti miviri kuti itonhorere zvishomanana. Zvakare tinokurudzira kuti vanhu vapfeke mbatya dzinenge dzakarerukira kunyanyanyanya dzinenge dziri chena dziya idzi dzinobatsira kudzivirira kupisa. Tinokurudzira zvakare kuti vanhu vapfeke nguwani dzakakura. Izvozvo zvinobatsira pakudzivirira pazuva iri rinenge ichipisa kudai so, nokugarawo kana zvichikwanisika mubvute nekushandisa aya atinoti maamburera. Izvozvo zvinokurudzirwa chaizvo. Musaragire vana vachitamba kunyanyanyanya masikati kubva patingati pane zuva ripai patinongera kurova nhongonya kusvika kunana 3 o'clock. Musanyanya kuregera vana vachitamba panze nokuti ipapo zuva ndopa rinenge richinyanya kupisa. Saka tinozoona kuti izvozvo zvinogona kukonzeresa kuti vanhu varasikirwe nemvura yemumuviri iye, zvinozokonzeresa zvimwe zvirwere zvinoda kupindirana nekupisa kunenge kuchiitika.
Asi chii chaizvo chiri kupa kuti kuite zuva rakadai iko kunyika dzekuchamhembe kuAfrica tichitarisawo nemuZimbabwe?
Chokwadi chacho chandingade kutaura, tinoona kuti mazuva ano takungotaura kuti climate change. Ndo climate change kana kuti izvozvi zvino zvinenge zvichikonzeredzwa neclimate change. Kazhinji kazhinji kana vanhu tichitaura nezveclimate change vanenge vachingozvingonzi aiwa vanhu vari kungotaurawo. Asi tinozozviona kuburikidza nokupisa kunenge kuchiitikako. Zvakarewo nokuti kana kuti mvura yakunayawo kazhinji kazhinji munozoona mvura ichiine ukasha mugirikeni zviya zvokuti nekune zvivhura mahwe nokurohwa mheni. Izvozvo izvo zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichikonzeredzwa neclimate change. Saka ipapa tinoona kuti mumwedzi iyoyi yakafanana naOctobe kana kuti naSeptembe kazhinji kazhinji munogara muchipisa. Asi pane dzimwe nguvawo sezvatiri kuona mazuva ano tinoona kuti kupisa kwatienderererei zvichireva kuti pane zvinenge zvichiitika muchadenga zvinozokonzeresa kuti kunge kuchipisa kwakadai zvakadai so.
Asi pane kutarisira here kwekuti kupisa uku kuchaita zviri nani tichienda mberi uku?
Well, ndinodarira kuti kupisa uku kungangoita zvakanaka nekunge kuchinaya. Asi tinoziva kuti mwaka uno waOctobe wakutopera, asi hatinambenge taona mvura yakati yakati dikei. Taangoona uye mvura iine mabhanangana ichingoitawo apa neapa, asi zuva chingoramba ichirova nhongonya. Saka nguva dzimwe nguva kunenge kuchiuyawo makore aya anogona kudzivirira mukupisa. Asi kazhinji kazhinji tinoona kuti mwaka uno unenge wausina makore ayo akanyanya kuti wande. Saka izvozvo zvinoramba kuzvitarisa kuti matemperature yedu kana kupisa kwedu kungari kunoramba kuripo. Asi sokutaura kwandaita, nedzimwe nguva unoona kuti panokuitawo makore anogona kudzivirira zuva rei. Saka izvozvo zvinogona kukonzeresa kuti kupisa kwedu kuti dererei.
Mukuru mubazi rezvemamiriro ekunze reMet Department vaTeach Zinyemba vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Munewsday mune nyaya inoti Zimbabwe Prisons and Correctional Services inoti vasungwa mumajeri avo mana eMazowe, Guruve, Bindura neMount Darwin havasisina chikafu. Munewsday mekare mutungamiriri weMDC Vanelson Chamisa vanoti kushomeka kwevanhu vakaenda kundoratidzira pamusoro pezvirango kunoratidza kuti vanhu vanotsigira vaEmerson Mnangagwa vabe kudzikira. MuDaily News mune nyaya inoti kanzuru yeguta reBulawayo haisi kuendesa mvura kunzvimbo dzinogara vanhu dzinosvika makumi mashanu pamusoro pekushomeka kwemvura. Yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Makadi vashamarari veStudio 7 vatsigiri vese veStudio 7 ndoitwa mukoma Afton Mbedzi Ngwenya ndiri kunoku kuPitori kuSouth Africa ndichibva paBohera apo pamatsakanure toda kungotiwo kuzanu PF hanini hangu ndingatofa nezvara kana zvichiita ndichitotsanya kuti zanu PF iyoyi itoparara iyi. Chidi kana kuvaona vari kutouraya nyika masangishini wanga atowedzerwa chaiko ndatenda zvo.
Ini ndoitwa Mairei ndiri kuSouth Africa. Taikumbirawo kuti mumbotaurawo nezvedu vanhu vane disability tiri kurarama tiri kuno kuSouth Africa. Asi zvinhu zvakaoma zvakatiomera zvisingatomboiti. Shuwi redu ndoyekudzokerawo kumusha, tinotakabvawo kumusha pane nguva. Asi makuti tinonorarama sei kumusha kwacho zvinhu zvokuti zvinogona zviri kutiomera. Kuno kwaisinyori kugara nokuti magariro acho nemararamiro acho zvinenge zvakangoma. Saka ndaikumbira kuti mumbotaurawo nezvedu veStudio 7 tatenda hedu.
Makadi zvenyu veStudio 7 tinokutendai zvakanyanya nekutizisa masoko ese anonga achiitika mukati menyika yenyu yedu yeZimbabwe. Zvakaome kudaro vanga vasingadi kuti tinge tichizviziya asi imi munotepfenyura zvakadaro tichizvinzwa. Vedu vei tasvike panguva yakaoma. Zanu PF yatisungire zvinhu. Upenyu hwavo makusvike pekupedzisira. Tii chai chai hatichaizivi mudzimba. Bota kwaakubikire vana zvisina kana shuga. Maheu taakubikire vana zvisina kana shuga. Taomerwa kusvike pekupedzisira. Mhuka inonzi dambudzo Munangagwa. Dai Mwari apindira achimubvisa. Asi tinoshaya kuziva kuti tikunamata seiko. Mwari unongozwe zvichemo zvemunhu umwe chete seiko kuti angoramba aripo. Mwari dei vapindira. Isu semadzimai taomerwa mukati medzimba dzedu. Mukicheni chaimu chaimu akutisuisa kuti tumupinde. Matipo taane madande mutande hatichazii kumwe tii. Sipo hatichazii yekugezesa. Taomerwa.
Mangwana ni studio. Zvakare kundoitwa Courage. Ndava kubvunzawo kuratidzikira kwakaita nezanu PF. Chii chakabuda? Chavakagona kuwesta mari yemune nyika. Zvinove kunokunze kwamutemo. Munoziva dambudziko ratinaro. Mudai vachinja kuda vakura. Kana munhu uchinge wakoniwa ka achinyadze tora nonda koniwa regai vamuwo vambozama. Haisi mhosva. Ipo kubva ipapo unotwana ruremekedzo kubva kuvanhu unongovaona wazvikoniwa. Kutora vanhu vatengerana chicken licken hazvishande, hazvishande, hazvishande. Ipai munhu anokodzera chimuti chake. Munozva mwana anokodzera. Mupei chinhu chake mwana. Munozva muri kuchiitira izvo. Ndinotenda.
Mukoma wande, Zimbabwe need a certain generation ine future. Ine tarisiro yakanaka yeZimbabwe. Certain generation. Kanzira certain generation ndoda kuti at least 45 years and below. Chiri kuda kuhwa kuti Zimbabwe yakadii. Hatakatatedzera vana Munangagwa ava vana Matemadanda vakambodyawo nguva yaSmith. Vakaona kuti aiwa takubatirirwa naapa naapa vakaita zvavakaita. Isusu iwo tripa below 45 or 50. Let's have one word. Tive ne one word muZimbabwe. Hatanzwa tatambura hazvifangi kuramba zvichita zvazviri kuita izvi. They should fear kuti vanhu vati yes or vati no. Wozokuramba unonzi mayouth ezanu PF, mayouth emdc. Tinoda kuti anzi mayouth ezimbabwe ati zvakadai. maite Zimbabwe hati chakadai hatichadi hatichadi.
Ndinonzi Tish Banda pa South Africa pa Zimbabwe Masvingo. Ndinoda hangu kungotaura bichana panyaya yavamutata wa Reverend avo ngavabude pachena semunhu akamirira nyika ari pamberi peuso hwaMwari. Munoreva here kuti vamutata zviri kutaurwa nenyika dzekunze kuti muZimbabwe hamuna utongo hwakanaka hwejekerere? Vanhu vari kudzvanyirirwa, nyika idzi dziri kunyenedzera Zimbabwe zvaisiri kuita. Imimi kana muchitaura nyaya yakaita seiyo yese yamatara nhasi musi wemuvhuro 27 October, munoreva here kuti vana veZimbabwe vari kufara nezviri kuitika munyika mavo kana kuti nesuwo tiri kutochema zvichienderana nezviri kutaurwa nenyika dzekunze? Munoreva here kuti nyika dzekunze hadzifanira kutaura zvakashata zvinotaurwa neutongi huri kutonga hweZANU-PF namunangagwa vangoramba vakanyarara? Nyangwe nesu vagari vemuZimbabwe macho tiri kutochema nezviri kuitika. Saka ibi budai pachena munyare Mwari mutaura zviri kuitika zvechokwadi kuti masangishoni ari kuitwa asi vanokonzera kutambura kwevanhu. Vanhu vari kukonzerwa kutambura muZimbabwe nekuda kweuori hwebato riri kutonga. Umbavha hwakawandisa, uori hwakawandisa, hapana zvavanoitwa. Asi munoda kurova mbwa makaviga mupini musingatauri chokwadi chiri kuitika munyika medu. Semunhu akabata Bhaibheri pamberi penyika, taurai chokwadi, mutye Mwari wenyu muchitaura chokwadi, nekuti chokwadi ndochinogadzisa nyika.
Mangwanana akanaka mhuri yeZimbabwe. Mangwanana anhasi ini ndinoitwawo Samiri Moyana, ndiri paPretoria South Africa. Mashoko angu ndinotiwo ava ndi president here vakakwana kana kuti vakashota president Munangarwa. Amunangarwa washungurudza vanhu mani. Ini ndinoti kudai kuti Mwari anopindira atitungamirirewo. Atisiro president wechidiko komana anonzi Chamisawo ambogadzirisawo nyika. Onai vati kai masankisheni chiichi vetora mari veipedza vengoti kai masankisheni, but asi masankisheni iyezvo vari kutyora kodzero dzevanhu, vachiuraya vanhu, vachidii, vachirova vanhu, izvezvi vakauraya vanhu kubva vakauraya munhu izvezvi apapo. But vanongoti masankisheni ndoakadai, masankisheni ndoakadai. Aa, tachema tarwadziwa. Samukomana Chamisa watinodawo.
Makadiwa shamarari vestudio 7 vana mukoma tanonoka wande uko nana junga kandimire ngafara chaizvo kana mukambo tavo kuti audio yangu inzwikwewo pastudio 7 apa. Ndinongoti zuva nezuva ndinongoisa saa mumboverengiwo naini ndinoitwa mai made ndiri paSouth Africa apa. Ndinoda kungotaura pamusoro pevanhu vezana anonyepa nemadzinenge dziri pachena chaipo, uyo Kindness Baradza namutoda shova vanhu vanotaura zvinhu zviri pachena kuti yei kustadium kwa kwakazara vanhu vaivandasuva. Zvataingoona tichingonatso kuona zvose kuti apa hapana kana vanhu apa, vanhu vaunganidzwa vaita vachitutu zvinotonyadzisa. Apa zvinhu zvakaitwa nezano zvinonyadzisa. Apa vaingondofunga ndinotoona sekuti vanenge vakangoitira kungoti nyika dzimwe dzione kutoti vakabira maelections. Nokuti dei vanga vasina kubira ka, vanhu vaidai vakasadza stadium. Vachamisa vakangodaidza kungoti vanhu kana kungoti uyai hedu tingosera tichionana stadium mese inozara. Asi izvi zvezano vemuNangagwa vari umwe munhu ka, havatongotosiya zvavo zvichakanaka. Vanokuti vazoita zvokuzobviswa vakuita kumhanyiswa ipapo hazvizonaki. Devangosiya zvichakanaka. Ndinotenda chaizvo kana mukaitawo kuti audio yangu inzwikwewo nevamwe vanhu. Ndinotenda, ndinotenda muve nezwa rakanaka vanhu vepastudio 7 apo.
Aya mashoko evateereri vestudio 7 vari kwakasiyana-siyana vachitipa pfungwa dzavo. Mashoko ndeavo asina chekuita nestudio 7. Titumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu eHuman Rights Watch neAmnesty International audza hurumende yeTanzania kuti irerutse mitemo inorambidza vanhu kutaura zvavanoda uye inorambidza vanhu kushora hurumende. Mitemo iyi yakadzikwa nava John Magufuli pavakaita mutungamiriri wenyika. Chimwe chipatara cheguta reZhangjiakou kuChina chazivisa kuti vamwe mai vane makore 56 nemanomwe vakabatsirwa mwana musikana nemusi wechishanu chapfuura, vakave mudzimai akaita mwana ane makore mazhinji kupfuura vamwe muChina mese. Mudzimai akaita mwana aine makore mazhinji kupfuura vamwe vese pasi pano anonzi Errant Mangi wekuChina wekuIndia, uyo akaita mapatya evasikana mwedzi wapera aine makore 43. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump varumbidza zvikuru imbwa yemauto yakabatsira mukuurawa nemukuru weIslamic State Abu Bakr al-Baghdadi. Zita rembwa iyi haribvumidzwe kutaurwa kuitira kuchengetedza upenyu hwayo, asi vaTrump vaisa mufananidzo weimbwa iyi paTwitter account yavo vachiti mufananidzo wayo unogona kuratidzwa asi zita rayo haribvumidzwe kubudiswa pachena. Zvichakadaro, sachigaro wesangano revakuru vemauto ese kana kuti chairman weJoint Chiefs of Staff General Mark Milley vaudza vatori venhau kuti imbwa iyi yakaita basa guru panguva yekutsvaka kubata nekuuraya Abu Bakr al-Baghdadi. General Milley vati imbwa iyi yakakuvara zvishoma asi inotarisirwa kupora nekudzoka kubasa nekukurumidza, vachiti pari zvino ichiri mutheatre muchipatara.
Mumwe hari kwatu kumbomasa manyanda, mumwe hari kwamachesu hari kuzorabata, kwababa vashero ndiko kwavanosunza mukaka, hari kumhanya netendera sulu vachitikota, sawira wangu kapfupi mudari rekushereketa, vasikana kwaibesisi toita basa, vane oti haleluya nibaba charamba, ingori chiriyo 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 mirizo chiriyo 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 mirizo chiriyo 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 mirizo chiriyo 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 mirizo chiriyo chiriyo chiriyo. Mukati achinyararire tiende kumagitare, nasi kune musoja yakazara nandare, mabhazi ekwamupfumi hari kubva kwamutare, ndaona rimwe gonyeti rakazara nderekumbare, vari kunanga ikoko pinya riri muHarare, vangosara mutsimba ndevaya vari pachipare, teerera mai mwana ngoma yotoro akare. Chiriyo 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 mirizo chiriyo 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 mirizo chiriyo 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 mirizo chiriyo 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 mirizo chiriyo chiriyo chiriyo.
Jaya guru jaya praise chiriyo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mumiriri weHarare North mudare reparamende vaAlan Norman Markham vanomiswa mberi kwedare redzimhosva. Zimbabwe ndeimwe yenyika dziri kuyambirwa kuti kwemazuva mashanu anotevera dzimwe nzvimbo munyika dzichange dziine kupisa kwezuva kwakanyanya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika disen